chini chokwadi tiriura mbatichona uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checovid uri kuwedzera muZimbabwe nekuti tave nevarwere 46 vabatwa nechirwere checovid-19 parizvi. Izvi zvinoratidza kuti chirwere ichi chirimo munyika uye tichirifanira kuramba takaisa matanho ekuti tichidzivirire kuti chisapinde munyika kubva kunze kana kuti pane vakainfektwa nazvo kare vari muno munyika tikwanise kunge tichitsvaga kuti chiri pai tora pavanhu ivavo todzivirira kuti vasatapurire vamwe.
Tinoona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kungoramba huchikwira kunyange hazvo kuine mutemo welockdown uri kurambidzwa nekufamba-famba. Munoona uri kubatsira here mutemo uyu kana huwandu huchikwira kudai?
Makezi atiri kuona akawanda pari zvino ari kubva kune vakamboshanya kubva kunze kwenyika. Saka tinoona kuti idanho guru rakatorwa rekuti tiite lockdown zvichiraizvo kuti taakudzivirira vanhu vachashanya kubva kunze kwenyika vachipinda muZimbabwe. Pane vanenge vapinda voongororwa zvizere kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Saka dai kuri kudzipanga pasina kuitwa lockdown zvinoreva kuti vanhu ivava vangadai vari kupinda mucommunity vachisangana-sangana nevanhu vakawanda zvotingadai tatawo nedambudziko guru kupfuura ratiri naro pari zvino. Problemu yatiri kungoona chete pari zvino ndeyekuti hurumende haisi kunyatsoshanda nesimba pakutsvaga kuti chirwere chiri pai. Vanhu vanofanira kunge vachitestwa zvikuru kupfuura manhambas atiri kuona pari zvino kuti tikwanise kuziva kuti vanhu vangani vane covid-19 muZimbabwe vari kupi uye tingavagarise sei munharaunda nemudzimba kuti vasatapurire vamwe. Saka ndozvatinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti zvekuramba vachiwedzera lockdown vasingawedzere nhamba yevanhu vatiri kutesta muZimbabwe hazvina zvazvinobatsira. Tiri kuchengeta chirwere chichimhanya mumacommunity chichimhanya mumaraini nemunyika tozochiona chasvika pane imwe sedzo yekuti tinogona kuzotadza kuchikondrola. Saka dai hurumende yateerera advice yatiri kuvapa pakuti gava inikirize nhamba yevanhu vari kutestwa zuva nezuva.
Tiri kuonawo huwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwirawo. Tingati pane mushonga here uri kubatsira vanhu ava kurapwa? Zvii zviri kuitika kuti vanhu vanzi vapona ivava Dr. Nyamanda?
Vanhu vari kurikavhawo zvekare kubva kucovid-19 vari kuwanda. Izvi zvinhu zviri kutifadza zvikuru and semazira atinoita zvinoreva kuti havachakwanisa kunge vachitapurira chirwere ichi kune vamwe uye vakukwanisa kudzokera vonorarama mararamiro avo avanga vari kungoita before vabatwa nechirwere checovid-19. Hazvireva hazvo kuti kwane mushonga wecovid-19 sezvo chirwere chinokwanisa kungoperawo choga pasina mushonga unganzi unopedza covid-19. Vana chiremba vanongopa yatinoti supportive treatment yekuita kuti munhu awane mushonga uri kungodiwa depending nemasymptoms aainawo asi kwete kuti mushonga unopedza covid-19.